Nyanzvi dzinoongorora mafambiro anoita nyadzi zvematongerwo enyika dzinoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2023. Nyanzvi idzi dzinoti vachamisa vari kuratidza kuti vachiri vechidiki uye vakawanda vanotarisira kwavari kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika izvo zviri kutadza kuitwa navaMnangagwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemutemo paHaburon University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti vaMnangagwa vava hari yofanzira kufa kana vachienzaniswa navaChamisa. Izvi zvinotsigirwa navaNicholas Mutambanengwe avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Botswana. VaMutambanengwe vanoti mamirire zvopfumi ndo achaita kuti ZANU-PF ibviswe pachigaro.
Somataura kuti vanhu vaChamisa kuti izvo mari chinanoriga ake asi ikonomi hairigike. Ikonomi ndoichamubvisa pachigaro, ndoichabvisa ZANU pachigaro. Nekuti izvezvi takatarisa madonhi rauti haponzi. Zvoreva kuti musoja anga akabheka Mnangagwa akapinza Mnangagwa papawa. Izvezvi takunoka kutambira $50 US, which is £300. So eventually it's going to be $20. And it will become $10. That man will become useless. Then the soldier will be forced back into the street to take that guy out of power. So the economy is the one that will make a coup of Mnangagwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo paBotswana Open University vaSolomon Gurajena vanoti kushandira pamwe kwavaChamisa nevatevedzeri vavo vakasarudzwa paCongress yebato ravo vatendai biti amai Linet Karenyi Kore navaWashman Ncube kuchapa MDC Chiremera.
Saka nyaya yekuti magweta vanhu vanoziva mutemo zvinotibatsirawo vanhu vagara vari mupolitics. Zvinobatsirawo pati MDC kuti isimbe ite very nguva pati yatingati pati yakasimba based neexperience.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFinias Murombedzi vanoti mamirire upfumi munyika ari kusiya vaMnangagwa vari panyangadza mushore.
Kuona kwangu vachabva vega nekuti vakuhitiye ikonomi kupisa kweikonomi kuchavapisa kuti vasudurwe.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaTerence Sangara vayambira vachamisa kuti vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akafanana neSADC, African Union pamwe United Nations mukuona kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa.
So the only thing chinokwanisa kuti chiitike kuti MDC ipindeka kana vakakwanisa kuwana backing military.
Asi kune vamwe vanoti ZANU-PF inogona kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo pachine nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezvoupfumi. Mumwe wevanhu vane pfungwa dzakadai ndivandabenzeke Ncube avo vanoti vaMnangagwa vakagadzirisa zviri kunetsa munyika veruzhinji vachabva vavhotera zvakare.
Vakawanda vari loyal muparty so kuti vasudurudze zvinotora imwe nzira kuti it's impossible to be short. Zvinongoita miracle chai.
Chaitwa sarudzo muna 2023 vaMnangagwa vanenge vave nemakore makumi masere uko vaChamisa vaine makore makumi mana nemashanu. Izvi zvinonzi nevakawanda zvinopa mukana kuna vaChamisa sezvo nyika dzakawanda dziri kuvhota dzichisarudza vatungamiri vachiri kukura kwete vakwegura. Asi kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika sezvo akaita pana vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna mbudzi 2017 kunopawo vakawanda pfungwa yekuti kunyange mapato anopikisa akakunda musarudzo havaoni ZANU-PF ichitambira kukundwa sezvo iine rutsigiro rwemauto. Asi vakawanda vari munyika nekunze kwenyika vanoti vamirira kusvika kwa 2023 kuti vaone kuti ndoupi mukono ucharigwa pakati pavaMnangagwa navaChamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana ndini Shingirai Madondo.